handina kana rimwe zuva randakambofonera ndichitaura kana kubvunza mapurisa pamusoro pourongwa hwakanga huripo. Saka zviri kutondikatyamadza for the first time, ndiri kutozvizwawo kwokutanga kubva kwamuri kuti ndo zviri kutaurwa kunzi kwai ndakambofonera mapurisa ndichivabvunza nyaya yepemiti yezvemusangano waifanira kuti uitwe. Kunongova kugwauta kwevanhu veZANU PF kunetseka kuda kutsvaka zvimomerwa pazvinenge zvisiri.
Asi kavasikala, bato renyu reMDCT rakanga ranyorerawo kumapurisa richivazivisa nezveurongwa hwemunamata iwoyu.
Inhema dzamunoudzwa nouyu ari kuzvipindo vakanga vari urongwa. Urongwa hwenyaya yomunyengetero isiwo takangoziviswawo nokuinvitwa nemhuri yokwadzamara. Saka nyaya yokuzonzi pane kupindira mukati menyaya yokuti MDC yaapplyawo ichiita musangano uyo kunyepa. MDC yanga yakaapplya rari chaiyo chaiyo, kwete zvadzama rari yatanga achida kungoita muHarare. Yakangoita clash of venue, asi kumbiro ndozviva kuti Harare province yakanga yaapplyra yakanga iri nyaya yokuti vakanga vachida kuti vavonge vanhu vomuHarare nokusabuda kwavakaita kusarudzo dzemahumbwe dzakaitwa mazuva mashomanana pfuura.